Shona Karanga, copy of Columbia Commercial Records, number one.
Ora mazi wa meso makuru tinomuzivisa ainorungano rwomunhu waikara gore rezvara aino mukadzi wake asi wakanga asingadi kuti mukadzi adye sadza kana mukadzi akabike sadza zvihusapa vana ipeni baba wangirande kunyati sadza rinobva kune dzimwe dzimba zvinhusapa vana ipeni baba wangirande mukadzi kudokange zvokune nyimo zvizvi ndinoda ndibve ndogaini baba wangirande mukadzi wakafunge zano rokuimba ichiti
Dinde,
Zamakangapa, Katitina, Zokuna Bangi, and
they
want in the world
Dinde,